Pa musangano wavo yokutanga wavaitane vatori venhau munyika apo commission yavo yave kugadzirira sarudzo dza 2018 Justice Makarau vati vese vanoda kuvhota vachigara kunze kwenyika vanofanira kudzoka kumusha.
Vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota kunge vanyoresa kunge vari muvoters roll yedu. Kuti vapinde muvoters roll vanofanirwa kutipa iwo mazita avo pavanogara. Address inofanirwa kunge iri muward iri muno muZimbabwe. Zvakare vanofanirwa kuuya iwo pachavo vosikotipa zvigunwe zvavatoti mafingerprints. Totora mafingerprints avo vachitipawo zvemufananidzo wavo. Digital photograph. Vakanga vaita izvozvo vanopinda muvoters roll and vanokwanisa kuuya kuzovhota. Asi kuti vavhote vanofanirwa zvakare kuzodzoka musi wekuvhota vosikovhotera papolling station patinenge tavaisa kuti vavhotere kubva ipapo.
Justice Makarau vati kana mutemo uyu ukavandudzwa vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota. Vati commission yavo ichatevedza zvese zvinenge zvichidiwa nemutemo.
Pari zvino nemamiriro akaita mutemo atisatani mutemo unotibvumidza kuti tise mapolling station ikoko. Asi kubva pari zvino svika 2018 kuda mutemo wedu ukachinjwa. Tinogona kuudzwa kuti tingaisa sei mapolling station kunze kwenyika. Asi mamiriro akaita zvino iye zvinoti hazvikwanisiki.
Bumbiro remutemo wenyika pasection 23A subsection 2 rinoti zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvinofanira kupiwa mukana wekuvhota zvisinei kuti zviri kunze kwenyika mujere kana muchipatara. Asi Justice Makarau vati izvi hazvigoni kuitika kudzamara mutemo wesarudzwa vandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vatiwo vanhu vanoda kuti mutemo uyu uvandudzwe vanofanira kukurudzira nhengo dzedare reparamende kuti dzivandudze mutemo uyu sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoti iyi handishanduko inokwanisa kuitwa nekomisheni yavo asi kuti nedare reparamende. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika izvo zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni matatu zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vaudza Studio 7 kuti havaoni bato riri kutonga reZANU-PF iro rine nhengo dzakawanda muparamende richibvuma kuti mutemo wesarudzo usandurwe kuti vari kunzi vavhote sezvo zvichifungidzirwa kuti vazhinji vavo vanotsigira mapato anopikisa. Vanotiwo hapana anonyatsoziva kuti vanhu vari kunze vakawanda zvakadii uye kana vakabvumidzwa kuvhota zvinogona kukonzera mutauro.
Kana taakuita maelection now, opposition isiri in charge of the registration and knowing the numbers of vanhu vari ikoko zvinogona kudzoka zvovakuwadza zvakare, nekuti munonzwaonzi kune vanhu 2 million variko. Ende pavanhu 2 million ivavo 500,000 chete ndovavhotera MDC but 1.5 vavhotera ZANU. Havana away yekuprova, havana ma mechanism yekuona kuti vanhu ivavangani. Saka zvinenge zvichida tsvakidzurudzo yakanatso simba yekuona kuti mutemo uyu kana uri kuiswa unozo resulta kuti zvinhu zvinoita wese here kana zvinoita nani.
Vaendera mberi vachiti nhengo dzeZANU-PF dzakaita semutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo vanogona kutadza kunotsvaga rutsigiro kunyika dzakaita seAmerica neAustralia uko vakatemerwa zvirango zveupfumi uye vasingabvumidzwe kushanya kunyika idzi. Rimwe sangano rinongora nezvesarudzo munyika reElection Resource Center rakatokwidza chichemo chekuti mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act uvandudzwe uye masvondo mashomanana apfuura. Komiti yeParamende inoona nezvemutemo yange iri kufamba nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu, asi nhengo dzekomiti dzinoti bato reZANU-PF raivhiringidza kunzwa pfungwa dzevanhu nekuita zvemirizhonga. Komiti iyi inotarisirwa kutura kuParamende zvayakawana munguva pfupi inotevera. Zvichakadaro, Justice Makarau vati vari kuvandudza mashandiro ekomisheni yavo uye vachaderedza uwandu hwevanhu vachavhota panzvimbo imwe neimwe. Vati sekuronga kwavo, nzvimbo yega yega yekuvhotera haifaniri kuva ine vanhu vanodarika churu nemazana mashanu vanovhotera pairi. Vati pari zvino havana gwaro revavhoti uye vachatanga kugadzira gwaro iri gore rinouya apo vanenge vave kushandisa nzira itsva yekunyoresa vavhoti kana kuti biometric voter registration apo panenge pachidiwa kuti munhu atorwe mufananidzo wake nemafingerprints pachishandiswa michina yechizvino zvino. Justice Makarau vabvumiranawo kuita misangano nevatori venhau mukati memwedzi mitatu yega yega senzira yekugadzirisa zvichemo zvavo pamwe nekuona kuti sarudzo dzaitwa zvakachena. Pazvichemo zvevatori venhau zvekuti sei vachifanira kunyoresa zvakare kuZEC kunyange vaine magwaro ekuZimbabwe Media Commission, Justice Makarau vati ndo zviri kudiwa nemutemo uye vacharega kuita izvi kana mutemo wavandudzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.